vagari vakawanda vanoti zvirikuita kanzu yavo zvinoratidza kuti haina shungu nekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji. Maminitsi emusangano wekanzuro wakaitwa nezuro anoratidza kuti kanzuro yakabuda nechisungo chekutenga nharembozha dzemhando yepamusorosoro dzekupa vakuru vemapazi ekanzuro 10 pamwe nevatevedzeri vavo 10. Vakuru vemapazi vachatengerwa iPhone 7 iyo inoita zviuru zvitatu zvemadhora, vatevedzeri vavo vachitengerwa Samsung Galaxy S9 iyo inoita zviuru zviviri nemazana manomwe emadhora ekuAmerica. Izvi zvichadyira kanzuro mari inoita 50 yezviuru zvemadhora. Vagari vataura nestudio 7 vanoti izvi zvinoratidza kuti vatungamiriri vekanzuro havana hanya neupenyu hwevagari sezvo vachishandisa mari yakawanda kuzvinhu zvenhando asi ivo vasina mvura yakakwana, migwagwa yakanaka uye marara asiri kutakurwa nekanzuro ichiti mari yairi kuwana ishoma. Amai Sandra Mzenda ava anogara mumusha wekwaFisk vanoti izvi zvinoratidza kuti kanzuro ine humbi mindoga.
Takanangana neservice delivery mudunhu rino remasvingo, service delivery iri poor, havasi kutipa service delivery inoindirana. Tatoshamiswa kunzwa kuti vari kuda kutengerana mafoni e3000 US foni munhu 1 chinese namba yevanhu vamwe vanzi 2000 US. Asi gore rapera takatambura zvikuru pachinzi pane chimwe chini choda kutengwa ne4000 ichinzi inoshayika. Tikatambura kuita mwedzi nemavhiki tisina mvura tichiboka pakati pemusoro tichienda kubhoka, asi iye zvino nokuda kwekuti dzavafoni dzavo vakuda kutengerana vakutoaprovha nokurumidza hashanonoki. Tarwadzwa zvikuru iri angu somugarisa zvandibata zvisingambobviri. Ngavave neshungu neservice delivery kwete zvokuda kuti havana here mafoni, foni vanadzo ende ndovanotambira futi mari yakawanda vanhu ivava. Paina zvokuti vachifunga nezvavanhu vakufunga zvefoni, foni vanoidini vagara vanadzo ende mari vanohora yakawandisa tamisa ameno vachiri vanogona kutitengera foni. Kurwadzisa vagari, ngavakoshese service delivery vanava vane mwoyo mikukutu zvisingamboitei.
Mumwe mugari Muzare Blessing Chimombo vanotiwo havaoni chinobatsira nharembozha pakufambisa kwebasa rekanzuro rakafanana nekuti kushomeka kwemvura kupere mudhorobha.
Tiziri kuti malatest iPhone nemasamsung havari kuda kutenga ani any application here yekuti azobudisa mvura yakachena kana kugadzira marodzi, nokuti vari kushandisa mafanzi kutenga mafoni nemafoni havana wewayo, asi marodzi nemamvura zvakaita manyama amire nerongo.
Kunyange zvekutengwa kwenharembozha izvi zvisiri mubhajeti rekanzuro re2019, kanzuro rinotarisirwa zvakare kuzobudisa mari yakawanda yekutengera vakuru ava muto wokudzishandisa mwedzi wega wega. Mubhajeti regore rino remari inosvika mamiriyoni maviri yemadhora, kanzuro ichashandisa mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora gore rose mukugadzirisa mugwagwa. Zvinoreva kuti mari yenharembozha yese inokwanisa kugadzirisa mugwagwa yedhorobha kwemwedzi mumwe chete. Kanzuro inoshandisazve mari inoita zviuru mazana matatu zvemadhora kutenga mishonga inochenesa mvura pagore, zvekuti mari yenharembozha inokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi miviri vanhu vachimwa mvura yakachena muguta rine vanhu vanosvika zviuru 100. Mari yenharembozha iyi inokwanisawo kutenga mafuta edzimotikari dzose dzekanzuro nedzinotakurisa marara mudzimba kwemwedzi mitatu, izvo zvinoita kuti zvirwere zvive zvishoma muguta. Nyanzvi munyaya dzezvemari dzinotiwo kanzuro iyo iri kunetseka kuwanira musha wega wega bhini ravo yaikwanisa kutenga mabhini zviuru zvisere zvopiwa vagari kuita kuti vasarese marara pese pese. Mukuru webasa mumatumo United Residents and Ratepayers Alliance Frank Timura vaanoziva muguti vanoti kanzuro iri kuita zvokutamba nemari yevagari.
Zvozvoda kuitwa naikanzuro atiwira nazvo nokuti kana takatarisana mafoni avari kuda kutenga ari kukosta about $3000 imwe neuwandu hwavakaita imari yakawandisa. Takatarisa kuti izvozvo hatina kana mwedzi yakawanda tabva kushayiwa mvura mutaoni yese yemasvingo, nenyaya yekuti vaitadza kuwana $4000 yekutenga chikomponendi chachakafa. Vakatozotengerwa nebusinessman anonzi Montana Castle, asi hapana nguva yavakuda kutitengera mafoni waiva zviwanepi. Kuzvinoratidza kuti pane zvavari kuita nemari dzedu dzatinenge tiri kubhadhira kukanzi.
Kunyange izvi zvakabuda mumaminitsi emusangano wekupera kwemwedzi unopa mvumo kubasa rose richaitwa nekanzuro mwedzi unotevera. Meya weguta iri Makoreni Maboke vanoti hazvisati zvapasiswa.
Tinyaya yakabva nekufinance committee, yabva nekufinance committee yanga yapasa but pakazoenda kufull council meeting. Full council meeting makanselas akaona kuti hazvina kunaka kuti panguva inei zviri kudiwa nemanagement zvinge zvaitika, nokuti takatarisana neshortage yemari yekuti
vagari vanoti kanzuro inofanira kusatenga nharembozha idzi zvinoangana nezvinhu zvinobatsira vagari. Ndakamirira studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.